This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesvondo kurume 1 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti Zimbabwe inofanirwa kutyidzana nedzimwe nyika dzekumawirira otambirwa nevamwe nemufaro. Vanhu vari munzvimbo dziri pedyo nekunochengeterwa mhuka vanonzi vari kuramba vachishungurudzwa nemhuka dzakaita senzou pamwe neshumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mashoko akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezvemutemo vaEmmerson Mnangagwa ekuti hurumende inofanirwa kuchitanga kudyidzana nedzimwe nyika dzekumawirira mashoko akakosha zvikuru. Vachikumikidza dhamu rakavakwa nemari yakabva kubhanga reAfrican Development Bank kwaMutare svondo rapera, vaMnangagwa vakati Zimbabwe haina kwainosvika iri pamhene isingadyidzana nenyika dzekumawirira kuitira budiriro yemunyika. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosi mangongera kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Pane kuchinja kwekufunga kana kuti maonero ezvinhu muhurumende yeZANU-PF, nekuti waona kuti kuramba vachingosimudzira chibhakera asi ikonomi isina kumira zvakanaka hazvina kwazvinotitsvisa. Naizvozvo vanenge vaakuda kuona dai tachiextenda hand kuti tinge tichidyidzana nevamwe zvakanaka, kunyanya-nyanya iwa wekuwest. Tikatarisa svondo rapfuura takaona vachisainirana chibvumirano chekuti hurumende yeZimbabwe inge ichipuhwa mari inenge yakati wandei inosvika kuma 280 million yekuti vange vachibatsirikana pane zvinhu zvakati wandei. Saka ndinoona kunge iyi ndo pfungwa yavamo muhurumende kuti dai tikange tikadyidzana nevamwe zvakanaka zvinogona kutibatsira kuti tinge tichigadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. So ndinofunga kuti kana ivowo pache zvavo vaakutarisawo kumberi kuti kana ndichinge ndazotonga, nekutoziva kuti vanoda kuzotonga, vari kutarisawo kumberi kuti kana ndichinge ndazotonga ndinofanira kunge ndichidyidzana zvakanaka nenyika idzodzidzi, nekuti ndikasadaro ndinogona kungotambudzikawo zvaachingoita vaMugabe kuti munopedza almost 15-20 years makangosimudzirana chibhakera bati pasina chiri kufamba vanhu vachitambudzika. Saka ndofunga kuti vaakutarisa kumberi kuti vange vachiona kuti kutonga kwavo kunenge kwakazomira zvakadii.
Tingaona here idzo nyika dzekumawirira dzichitambira mufungo iwoyu uri kutaurwa navaMnangagwa kana kuti uri mubato reZANU-PF?
Ndinoona kunge vamwe vacho vaakutozvitambira. Kana makatarisa zvakaita sevekuEurope, vanenge vatosimudza zvirango zveupfumi zvavanga vakaita zviya, kwangotara ndokunge hama yeMugabe chete. Ende tikuonawo kuti kunge vachipa rubatsiro kuhurumende yeZimbabwe zvanga zvisingaitike makore mashomanana apfuura, apo vanga vakaisa zvirango zveupfumi hwenyika, zvinenge zvaakuitika. Agreement yandataura iyaya yakatosainwa ende mari inenge ichitoenda ichinopuhwa kuhurumende. Chatisingazoziva ndechekuti ivo zvavari kupromiswa nehurumende iyi kuti tinozoita zvichange zvichizoitika here.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mangongera vari parunhare muHarare neStudio 7. Boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka munyika reZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority rinoti vanhu vakagara mumatunhu ari pedyo nenzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzesango vari kuramba vachisangana nematambudziko ekuparadzirwa zvirimwa zvavo nenzou. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano iri vaJoffreys Matipano vanoti dzimwe nguva vanhu vari kutorasikirwa neupenyu mushure mekurwiswa nemhuka dzakaita senzou neshumba. Katinzwe hurukuru yavaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Nzou dzedu kwadziri kwese kwese kune nhamo iyoyo kuti nzou dzinobuda dzichienda muvanhu. Nzou dzedu dziri munzvimbo hombe handiti kuZambezi Valley nenzvimbo iri kunana kuzarira nekunorthwestern part of the country kusoutheastern part of the country. Nzvimbo dzese dzandataura inai dzatoti maelephant regions muZimbabwe. Ikoko kwese kune nhamo yemaelephants anobuda mumapaka achienda achidya mbeu dzevanhu achikuvadza vanhu kana kuuraya dzimwe nguva yekutaurwa nambuita. Saka izvi nhamo yatiri kutaurai kwese kune nzou kune nhamo yeyo, kwese kune dzimwe mhuka dzakafanana nemalion kune nhamo yeyo.
Iyo nyaya yeshumba yamataurai, Zimbabwe ine shumba dzakanyowanda sei?
Zvine zvanikwanisa hangu kukupa nhamba yemalion but malion aripo. Tinoona kune nyika dzekumavirira vachitaura kuti malion enyu anenge mashoma. Saka izvinezvi takumboongorora imbotipa information timboongorora kuti dzakawanda sei dziri kuti uyezve ndo vanhu vane zvizvarwa zvinova kuna zvichitovhima.
Totarisa nyaya yepoaching yakamira sei pari zvino?
Poaching yagara iripo ndofunga ichangoramba iripo asi inongoda kuonekwa kuti mwero wepoaching unoita kuti mhuka dzirambe dzirimo here munyika. Isusu sebazi rekuchengeta zvemhuka izvi tiri kuisa effort yakakurazve kuti tinge tichichengeta mhuka idzi.
Avanga vari vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority vaJoffreys Matipano vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Nengo dzesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe svondo rapera nemusi wechina dzakatsvaira migwagwa yemuguta reHarare senzira yekuratidza hurumende pamwe nemakanzuro ose emunyika kuti sangano radzo rakazvipira mukucheneswa kwemaguta pamwe nenzvimbo dzavanoshandira. Mutauriri wesangano iri vaSamuel Wadzai vanoti sangano ravo richaramba richitsvairawo migwagwa senzira yekukurudzirawo veruzhinji kuti vatorewo matanho ekuchenesa mavagere uye kuratidza kuti havasi vanotengesa vari kusvibisa maguta.
Chirongwa chokushambidza guta reHarare ndinofunga munotondera kuti takachitanga gore rapera muna August. Chirongwa chakanangana nokuti titaridze hurumende nemamwe malocal authorities ese muZimbabwe kuti mavenda hadzisiri dzohonzeri dzetsvinaba mumastreet. Mavenda vanhu vanotofarira kushanda pakachena, vanotofarawo kuona maguta edu seHarare, Bulawayo, Masvingo, Chirwana, Chipinge chaiwo vachena nokuti ndokuti basa rifambe zvakanaka. Saka chirongwa ichidonzo racho ndirokungotaridza hurumende kuti mavenda ari prepared kushanda pakachena ende vanozviziva kuti kugara pakachena ndo zvinokwanisa kuti basa ravo rifambire mberi.
Tinoona kuti musi wechina makapinda mumugwagwa muchitsvaira muHarare, ndevapi vamwe vamuri kushanda navo mukutsvaira imomo?
Tingati ichi chirongwa zvacho chiri kutungamirirwa neNational Vendors Union Zimbabwe asi tine mapokawo akawanda evamwe vanoitawo zveutsanana. Tanga tine tarisiro yekuti tinogona kushandawo neema havana kuzokwanisa kunge vachiwanikwa ipapo. Even iyo City of Harare vakati vanogona kutarisirawo kuenda mberi but pane iyi yatakaita musi wechina iyi yanga yakangonangana nemamembers eNational Vendors Union anoshanda ari muCBD area yemuHarare.
Avanga vari mutauriri weNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa nevatungamiri vesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Tine mutungamiri wesangano irori vaGilbert Mutubuki uye mutauriri wesangano irori vaAvoid Masiraa. Asi nemusi wechitatu panenge pakaita jambanja pakati pevadzidzi ivava vaMasiraa navaMutubuki vanga vari kumativi akasiyana. Regai titange nekubvunza imi vaMutubuki, mukatudza kuti chii chakaitika, chii chakakonzera mirizhonga?
Ndeyekuti vanhu vemdc havana zvokuita, vechibiki vemdc havana kana mapasa, havana kana zvokuita, vanopangwa kune chakati vanenge vatoona zvokuita sokumovera akaita. Aine vaMasiraa ngavasanyepera vanhu veZimbabwe kuti vakadzitapa vega. Ivo vaMasiraa vangazoripo pafovrand aso vakangouya vangari 100 but vangatiri pafovrand
vaMasiraa.
Isusu kudisrupta watikaita process na secretary general wangu anonzi Obeyte Restol yaiva nyaya yekuti tanga tisina kuinvitwa. Takainvitwa makuseni emusi wepress conference about 20 minutes before the press conference, ndokusaka takadisrupta process. But nyaya yekuti kwanga kune matagi emdc nechii, mamwe acho anogona kunzi matagi but they were students from use it, so I wouldn't know kuti kana achikipa kune matagi zvazvakamira sei.
vaMutubuki musangano wamamadaidzira nevatori nhau wanga uri wei?
Ndaida kujejesa zvakanaka naka kuadzidzi topamba negwara riti sezve tichisangana nematambudziko kumazvikoro kwatogara, ikonomi yedu yakadhakwa, mvura hakuna, magetsi hakuna. Saka ndaida kuti tizivire nhau nekuti mastudent ari kunasiwo kuti averenge panhau kuti topamba negwara ripi, toita mapetitions, toita mademonstrations here, kana kuti ivo vaMasiraa yavava mukavabvunza vanokuudza statement vakariona, ende statement ranga zvingatsviki mubhenjangirai ranga zvingatsviki vaMasiraa. Ine chavakatsamwena handichizivi
vaMasiraa.
Nyaya iripo ndeyekuti vaMutubuki vanofunga kuti isu tinogumbukira kuti statement rinotuka mugenzvangirai. Statement rinotuka mugenzvangirai ina handina basa nazvo. Chandine basa nacho ndechekuti musangano weZinasu unofanira kufamba negwara remusangano weZinasu kwete kuti tiite zvezvezano ndega zvokuti munhu anoita chinhu ari oga. Ichocho ndicho chatinoramba.
vaMutubuki, saka muchiri kushanda mese nevamwe here kana kuti ZINASU inenge yakupatsaduka nepakati zvakare?
Aiwa, ZINASU haindi nepakati. Bhozi, I think mudzadzotabva navaMasiraa. vaMasiraa inyaya yekuti vanhu havazivi chete, vada kuti tivavhure constant tivaratidze. Bhozi, mukavabvunza izvozvo kuti panoti kana paitaitwa press statement kana kuti press conference ndopangwa kuvainfoma kana kuinfoma executive section ani pati chapani yeZinasu, vanotokuudza kuti havatozivi. Maroles apresident ndiye chief spokesperson, ndiani anodana, but ndinotoshuwa kuti vanenge vatitei kuti kwai hatizivi zvii statement zvakaita sei. Munotii chitaunotsa
vaMasiraa? Hanzi bumbiro remutemo rinoti mutungamiri anoita madiro ajochina.
Ipapo
hatingawirirani
kuti mutungamiri unoita madiro ajochina, nechikonzero chekuti bumbiro remutemo rinotaura kuti spokesperson ndiye chief editor wemastatements ese anonyorwa, which means iwo vaMutubuki kana vakanyora statement but ini am the editor of that statement.
Todzoka kwamuri vaMutubuki. Asi vaMutubuki vamwe ndakanzwa vasitole ipo pakunetsana apa vachiti imi munotsigira MDC renewal inotungamirwa naamai Holland. Ichokwadi here vaMutubuki?
Ya, ichocho ichokwadi, nekuti Zimbabwe National Students Union yaivapo pakafomwa Movement for Democratic Change. Saka zvinoitika nezvokuti hatindi muhapwa mavo, asi kana bato raitama dambudziko rasangana naro, I think vemafounders tine maopinioni atinopa. Saka pakanetsana vapiti navatsvangirai, isu sevadzidzi, ini sapresident nevadzidzi takati aiwa vatsvangirai apa vatadza.
Mukoma Avoid, zviri kutaurwa navaMutubuki ndopfungwa dzevadzidzi vese here zvavari kutaura kana kuti?
vaMutubuki vanogona kunge vachisapota renewal, vasitode vachisapota pati yavanosapota. Asi nyaya yatinoramba tichitsigira ndeyekuti mapato evanhu hafaniri kunge achiuya kumusangano weZinasu.
vaMutubuki, muri kudaidzira here imwe musangano wekuti muze nyaya?
Ndinodaidzira bhozi temo ndiri kubvindura ndingodzoka muHarare ezvati tatanga kutoita izvozvo. I think svondo rinotevera kuti tione zvanonikuti so kana tikazenenge tajea izvozvo togara pasi toita kuti imwe press conference yatinge tichiudza ti vanhu kuti mamiri aita tiunion. I think izvozvo zvinotibatsira.
Aiwa, tinokutendai mukoma Gilbert nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa.
Tinokutendai mukoma Avoid.
Maita basa mukoma Zulu.
Manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano revadzidzi reZinasu vaGilbert Mutubuki uye munyori mukuru wesangano rimwe chetero vaAvoid Masiraha muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Muchikamu chedu chemumhanzi tina Marvelous Muhlanganya uye achitipa hurukuro yaakaita nemuimbi wechidika nemukurumbira Toki Vibes.
Chii chakaita kuti muone kwemuchinyora kaimba aka mai
jaji azvidzidzo chakatoitwa kuti chaigonongo chiri mukutaurika asi handina hangu simba rekutaura kuti munhu wesaanzi tokwanisa kungonzwika chete mukuimba. Saka kuti mai vanenge vachitaura kuti mwanangu ukazenge wadai dai zvinhu zvako zvichatofamba, asi kana zvafamba unozokanganwi ndounoziya namai pano pamusha. Saka ndo kana kangoona kuti regani vandazvisa mudziyo kuti pandita zvandoda kuzvikanganwa payabhaimikaribyasunhu iyoyo inogona kudzosa ndangariro, asi zvisinei munhu wese akaradza kubatwa naye anoradza kuti munhu wese anga apindwe muchidzidzo chakadaro.
Mune kamwe karumbo kari kukumbira iko ruregerero. Muri kukumbira ruregerero kubva kuna ani? Nekuti takambonzwa nguva yapfuura pakaita kutaura kwakawanda wanda kuti Toki mazuva ano anenge abuda nenyika, asi zvinenge zvapinda mupfungwa. Zviri kufamba sei ipapa?
Giregero kanga asina kunanga ani ivavo. Regerero rine zvichitongotaura kuhama dzese nemi futi kozi zazazuva rega rega ndiri munhu wenyama kandototadza nekudidi, asi zvandambotaura kuti handigoni kuzofamba dhotodho ndichiti imimi papo pandakapfuura ndichikava maruva enyu aya ndakakutadzirai ndogona kuzongoimba ndiyo chete kuti hama dzangu dai mandiregerei, asi zvisina kunangana neizvozvo bhozi dziyo iye inenge yakatobuda pane kanguva michana.
Vamo vechidiki vakateerera pari zvino vari kufungawo kuita izvozvi zvekuimba, mungavape yambiro ipi?
Hazvina kuva zviri nyore mbira yacho inenge yakatomboti ome zvinhu zvese zvinotouya nemarwadzo zvokuti pandoda kukunya kushinga chaiko. Mune izvo zvekuimba ndinga kuti zvinoda munhu ane focus ubva waitawo discipline kuti vanhu vanenge vakakukomberedza ndiwo unoziva kwauri kuda kuenda, asi vakakukomberedza vanobatsiridza kuti usvike kwauri kuda kuenda. Chibwati kana watozvipira kuti aiwa ndaakupinda pinda ende minzwa ndiyo unofanira kutotarisira kudarika pakachena bhaji, nekuti unofanira kuzotsanangura minzwa yao usina kuona. Ungati waswinyiwo kuti ndakabayiwa, unofanira kuti utaure ndakabayiwa wakabayiwa. Yangova mani mani
mani machinditeira kwese kwese mani. Takaona zvemanga muri kubatsira vamwe vanoshupika.
Murugare ndoma ndakakurira, saka namo iripo haise kuti ndingaita zvokuudziwa, asi namo yandakatokurawo ndichiona kuti ndomamirira zvakaita iye ndiri kutambura hangu, asi kana zvinhu zvikange zvandinakirawo ndofanira kuti ndimbopota ndichidii ndichisvika ipapo. Inonzi giving back to the community.
Kumarivhura igoni tv zvangu ndakanda mumugodhi andichaoni rodhi my god yavharika bori urai maziso angu ndione nechirwere cherima ndingapore ndora singaichangu mundidzore itemo dzangu sai kumakore neganda.
Tinotenda Marvelous anga achitaura nemuimbi Toki Vibes uyo ari kushanya kuBritain pari zvino. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti Zimbabwe ijidzane nenyika dzekumawirira otambirwa nemufaro nevamwe. Vanhu vari munzvimbo dziri pedyo nekunochengeterwa mhuka vanodzi vari kuramba vachishungurudzwa nemhuka dzakaita senzou pamwe neshumba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndikusiyai mina Marvelous Muhlanganya uye.